Pari zvino ichokwadi vamira mabasa asi havana kuvharawo makirinika avari dzi nokuti makirinika aze vashandi ndecommunity uye anotungamirwa necouncil iripo. Chavangoita chete ndechekuti vari kugeza vauyawo kubasa netsoka mbichana mbichana, vamwe vari kufamba makiromita angakwanisa kuita mashanu, vamwe vari kufamba 6 kilometers kuti vaende kubasa kwavanoshandira. Saka nhau hombe iripo ndeyekuti havana kuvhara zvavo makiriniki, vari kutotora maemergencies vakaita sevari kumatenet vari kuvatora. Nhasi I can safely say kuti paseke North Clinic patodherivharwa vana vanokona kuita vatatu. Chavari kuita ndechekuita sit in kuti employer asvike paanotirimuka achitarirawo welfare yevashandi vari kuuya kubasa. Kutaura kwatiri kuita uku havana PPE zvekushongedza papandemiki iyi havana kana chavainacho, uyezve vashandi vava havana transport, uyezve vashandi vava havana maallowances, vashandi vava havana kana pay yavari kupuwa. Saka vari kutsutsumwa kuti aiwaka hatisi kuda zvehondo, tiri kuda kutotiwo chirwere chapararira pasi rose ichi chakadeclarewa neWHO kuti pandemiki, chiite kuti itiwo kuti kana tichishanda tichasati tichitya, nekuti nemhuri dzatinadzo kumba tigadzirisirei zvikwanisiro zviripo zvinofanira kunge zviripo pakati pavari kuti vakwanise kushanda vasingatye. Ndo chete zvinenge zvaomera kanzuru yedu. Mushure mekukumbira zvinhu izvozvo, kanzuru yedu kuburikidza neari kutungamirira acting town clerk ari kutotretena vashandi. Izvi zvatikatyamadza zvikuru nelevel of ignorance ine mukuru yei.
Saka imwe nzira yomotora kugadziriswa kwezvinhu ndeipi? Kana muchiti vamunofanira kutaura navo vari kuramba kutaura nemi, moita sei nenyaya iyi?
Isu tiri open for dialogue. Tambotititsvagei kuti tingawane sei kuti tingataure, ende tiri kutaura nameya weguta kuti vaite kuti tigone kugara pasi titaure tigadzirise nyaya idzi, nokuti nesu hatifari kana paine pandemic yakadai. Vamwe vanhu votoita zvavo kokudada nekutamba neupenyu hwevanhu vasingade kuti vagare pasi vakurukure zvitsutsumwo nokuchema kuri kuita vamwe vanhu. Saka nokudaro vanhu vashandi vazonyanya kugumburwa chaizvo nemhaka yekuti vari kutoudzwa kuti mari yatinogona kukupai i300 RTGS munhu wese, hanzi tinokupai musi wa1 May. Vashandi vabva vatsutsumwa zvakanyanyisa yavo kuti ndiani akararama munyika muno mune 300 RTGS. Saka tiri kukumbira zvikuru kuna vakasu, Dr. Kasu ndo vari kutungamira parezvino as acting town clerk, nameya navamwe vose vari munyaya idzi kuti vataure nevanomiririra vashandi, vasatretene vashandi, vataure nevamiriri vevashandi kuti tigadzirise zvinhu zvinake muguta. Guta nderedu, tinofanira kurida tose. Kukita sitinuku inzira yekuti tigare navo pasi titaure, nekuti havadi kutaura navashandi, asi kuti nguva dzose vanenge vachingopopota vachitaura nhema.